question.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 28, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Hurumende inoshoropodza vemabhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe mumatunhu eMatabeleland neMidlands vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika zvichitevera kurambidzwa kushandiswa kwemari yekunze. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji vanoti vaifunga kuti zvakaiswa mutemo mutsva nehurumende wekushandisa mari yemunyika chete mitengo yezvinhu yaizogadzikana, asi vari kushandisika zvikuru vachiona mitengo ichiita chamuramba muri kukwira. Vamwe vatengi vakaita saamai Chipo Murambiwa vanoti mitengo yezvinhu kutanya chikafu yapfuma yakaita chamuramba mhuru muzvitoro zvakaita seOK nePick and Pay nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana.
Mafuta akanga aita $15 iko zvino ava pa30 ava pa30 kudero maporiji chavo maserevhi chaivana. Hatizivi kuti kana nemavhendawo kana kuti mamai chavo vari kumusha achadyawo zvinhu izvi here, kana kuti vakutongorerama vachingobika dovi kumusha uko, nekuti mafuta chavakwirisa. Hatiusizi kuti muri kuti tirarame sei kubva pamakapa mutemo kubva manje zvinhu zvakwirisa zvisingatombobvi.
Muchitoro cheOK nhasi makeji makumi mashanu ehupfu aiita makumi matatu emadhora ERTGS nhasi afuma achiita zana remadhora nemaviri. Mafuta ekubikisa aita madhora 15 ave kuita madhora 30. Makeji maviri empunga aita madhora masere ava kuita madhora 29. Ukuwo keji yenyama yaita madhora 15 yave kuita madhora 30 emaRTGS. Vajohanis Chiwani ava vanogara mumusha wekwaSisk vanoti mutemo wakaiswa uyu watovaipira.
Uyu pavakaisa tikaona sekuti vaita zvinhu zvinotibetsera kuti kuda maprize achanyukwira, but zvatozonyanya kuaffecta the public nenyaya yekuti zvinhu zvainge zvamuka zvakakwirisazve mari yacho haisi kuwedzerazve, nyamwe nai vari kuwedzerawo mari yetsavo futi kubhengi muhurumende yacho. Saka kureva kuti inflation iri kutowedzera kukwira kudarika zvaingaiva. Iri hazi solution asi kuti kutowesena situation. Murombo wava kuwedzera kuita murombo, nokuti even changwa chaford hauchakwanisi kuti uchitenge because bond racho rainya kukwirisa zvepurize yao.
Sazvigaro weConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vaProsper Muzambi vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kunokonzera mutauro munyika. Vatiwo vemabhizimusi vakaramba vachidai vanokurudzira vatengi kuti varatidzire, nekuti vaifunga kuti mutemo wakauya chaita kuti zvinhu zvidzike.
Mutengo weUS dollar uya hausisiri zvawanga uri before SIA 142 of 2019 wambinge wakakwira, iye zvino izvi wadzikira. Saka naizvozvo unotarisirawo zvakare kuti nezvinotengeserwawo vatengi zvinofanira kudzika, nekuti ukazvitarisa before that paingonzi nhasi paangonzi US dollar rakwira mumashopu muvanga vasatoise mitengo yezvinhu zvaimba zvatanga kungokwidzirwa patiro. Saka nawo mubvunzo wavo wekuti Koseiko iye zvinezvi tiri kutadza kuti pariri kudzikirawo US dollar iri mitengo ive inodzikirawo zvekare.
Vatatenda Matumba avo vane chitoro mudhorobha vati vari kuramba vachikwidza mitengo nekuti vanozonotenga mari yekunze pamukoto nekuti kumabhanga haiwanikwi.
Kufamba kwenguva rinozova danho rine hungwaro, asi for the meantime hatingati danho rine hungwaro nokuti price yezvinhu haasi kuchinja, ari kuramba achitokwira. Vanhu vanotori nemendaliti yekuti iyo sinzi nyika isiri kuprojecta zvinhu zviri kudiwa navanhu panguva ino, vanhu vazhinji vari kunotora zvinhu kusouth africa nekune dzimwe nyika. Saka kana zvinhu zvakamira saizvozvo, kana banning of forex yakaitisa zveforex iyo kuhurumende, vanhu vazhinji still vari kuenda kumabhodha vachienda kunotenga zvinhu zvokuti vatye. Saka foreign currency kubvana kwayakaitiwa hakuna solution yati yaitika nokuti mitengo yezvinhu ichiri kukwira.
Vanoongorora nenyaya dzeupfumi hwenyika vakazvimirira vapadhoni Chuma vanoti mutemo wakaiswa nehurumende handiwo mhinduro yedambudziko rekukwira kwezvinhu muzvitoro kana nyika isina maindastri anogadzira zvinhu achitengesawo kunze kwenyika. Muzvindapfundo pachikoro cheGreat Zimbabwe University vamunashe Shoko vanoti mitengo ichiri kukwidzwa nekuti vatengesi vazhinji vakange vakahodha zvinhu nemari yekunze, nekudaro pazvichapera mitengo ichadzikama. Asi vamwe vanoti kuti zvinhu zvigadzikane nyika inofanira kushandisa mari yekunze yekunyika yeAmerica kusvika zvinhu zvazonaka. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vanonzi vari kunze kwenyika. Asi gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vasora zvikuru vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vaudza vatori venhau pamusangano wakaitwa muHarare kuti hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, bazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana nhasi raparura hwaro uchatevedzerwa nenyika kusvika muna 2023 mukuedza kusimudzira nyaya dzekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana munyika. Gurukota rebazi iri ratsoropodzawo vemabhizimisi nekukwidza mitengo yezvinhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvabvenge zviri kare kubvira kare kare chaizvo, well before independence, zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine control yegovernment. Tanga tine chibage nemama grains ese achiita.
Gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vashora vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vati hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu.
Vanhu vatambura, we really feel sorry kuti vanhu vari kutambura zvaka nyanya kudai. Isusu sehurumende tine policy yekuti tinotaudzana nevemabhizinesi kuti tiurane kuti izvi kaa zvamuri kuita izvi hazvisi kuita. Nyika iyi ndeyetu tese, haisi yemunhu. Saka ndo tichikumbira vemabhizinesi kuti aiwa ngativakei nyika. Mapurize aya tukuwana aya haasi kuvaka nyika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vati vachatipa mhinduro yekuti sei vemabhizimusi vari kukwidza mitengo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Asi mumwe muzvemabhizimusi ane kambani inotengesa zvipfeko zvedehwe vaPatrick Gadzikwa vati vemabhizimusi vari kutenga mari yekunze pamusika mutema kuti vakwanise kunohodha zvinhu zvekuisa muzvitoro zvavo sezvo vasiri kukwanisa kuwana mari yekunze iyi kumabhanga.
Indikofanira kunge ndine US dollar equivalent for what I want to do outside the country. And apafanira kunge pane marestrictions. Yes, marestrictions angavepo ayokuti is this necessary for our economy. If you say yes, then give me the foreign so that the trading cycle is completed. Muturi anga address kunge munhu asina kujaya economics or banking. Vanga address one issue and you leave the other issue.
Imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe amai naome chakanya vatiwo vemabhizimusi vakarega kutenga mari wekunze pamusika mutema pairi kuwanikwa vanobroka.
Muri kungoona zviri kuitika kuti mari yekunze haisi kuwanikwa mufoma wemarket haisi kuwanikwa kumabank iri kuwanikwa pamusika mutema. Saka kuti vazviprotekte kuti vagogona zvekare kunotenga ne pamusika mutema sezvatinongoziva musika mutema maprize avo ari kuramba achikwira vanozoguma vakukwidzisa maprize avo kuti pavanozoinotenga zvekare maybe after 1 week kana 2 weeks vanokwanisa kuita inonzi restock kutenga zvavanochitengesa zviya nemwero wavanogara vachitenga nawo.
Amai chakanya vati chavakudikanwa ndechekuti panodiwa kuti hurumende itaurirane nevemabhizimusi pamwe neveruzhinji isati yadzika mitemo inobata raramo yevemabhizimusi pamwe neveruzhinji.
Nekuti zviri kuitika vamwe vari kutaurwa navo vamwe havasi kutaurwa navo, saka izvozvo zvinokonzeresa kuti pasave ne confidence muekonomi yezvinenge zvichiitika.
Zvichakadai vandlovu vati sehurumende vari kuedza kuita zvinhu zvakawanda zvekuedza kuti maindustry akwanise kushanda zvakanaka kuitira kuti Zimbabwe igokwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze.
Chekutanga isusu seZimbabwe tinofanira kuona kuti tinokwanisa kuvaka nyika yetu. Hatidi kuti kuve vanhu from outside kuzotivakira nyika, isusu ngativakei nyika. Ndosaka ndaikoshesa nyaya yeresearch and development. We need to find capital to retool because equipment yedu most of for the last 20 years we have been struggling many IMA sanctions.
Van Dlovu vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi kwave kukonzerawo kuti nyika itenge zvinhu zvakaita segorosi, mukaka pamwe nematehwe kana kuti leather kubva kunze kwenyika. Pahwaro hwavaparura nhasi vati hurumende ichakoshesawo nyaya yekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuwedzera uremu hwezvicherwa zvisati zvatengeswa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinoona nezvashandi amai sekainzenza vanoti hurumende iri kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevashandi kubirikidza nemisanganiwo yetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ndekudaro hapana chikonzero chekuti sangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO ritumire chikwata chevaongorori kuZimbabwe. Asi Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU inoti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurike. Chisungo ichi chakabuda pamusangano weILO wakapera nemusi wechishanu chapera kuGeneva, Switzerland. Danho reZimbabwe iri riri kutarisirwa kukanganisa kudyidzana kwayo nenyika dzakaita seAmerica nesangano reILO iri. Mumashoko avo kumusangano uyu, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaMike Pompeo vakashora zvikuru kwavanoti kumbunyikidzwa kwevashandi nehurumende yeZimbabwe. VaPompeo vakashorawo mauto nevanochengetedza runyararo munyika vachiti ndivo vari pamberi kutyora kodzero dzevashandi. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekutyora chibvumirano cheILO cheConvention 87 chinochengetedza kodzero dzevashandi dzekuratidzira. Tabata amai nzenza kuti tinzwe pamire hurumende.
Pamusangano iwoyo avo veILO pavazogara pasi vakati Zimbabwe inoda yavanoti direct conduct mission. Direct conduct mission ngaiende kuZimbabwe inonyatsoongorora kuti zvavakataura kuti zviri kuchinja vashandi vakasununguka ichokwadi here. Saka iniwo ndakamirira vamwe vangu vandakaenda navo ikoko, ndakamirira Zimbabwe, ndakambva ndasimbisisa chaizvo kuti kwete, isu tatotanga kuita machinji. Tinovadii vanhu vanouya kuzotiudza kuti fambai makadai, kana kutouya kwavo kunototikanganisa zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka. Saka takaramba kuti conduct mission yacho iuye, asi hazireve kuti kuramba kwedu tatovhara musuo. Aiwa, tiri kureva kuti uyai asi mutibatsire kunyaya pa negotiating pataki pa TNF pandiri inini chair ndiri kudawo kuti iyo ndo vane ruzivo satiri kuda kwavari uyai neruzivo runotibatsira kusimudzira nyika yedu kuti iti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is for engagement. Kwete kuti vauye vachitarisa zveshure kushure takatobva koko
kune vamwe vaongorora hazvizoonekwe here sekuti Zimbabwe ine chekuvanza
kana vachivazoona vari kuona chii
vashandi vari kuchema chema kuti vari kushungurudzwa vamwe vachisungwa vamwe vachimborohwa
kuti Zimbabwe ine mutemo asenyika dzese yatinoti rule of law vanenge vatyora mutemo vanofanirwa kutongwa zvakanaka mudare reZimbabwe.
Gurukota rezvashandi amai sekainzenza vachitaura vari vatonare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Maonero edu ndeyekuti kana hurumende kusina zvairi kuviga, kana hurumende ine chido chokuvatsirwa, vakawanda vanozviziva kuti Zimbabwe government yakapiwa zvimari nezvimari zvokuti kumapurisa avasire kutrenwa kuti azive kubata nyaya dzevashandi. Kana sikuda kuti chikwata cheairo chiuye munyika kuzoona kuti iyo program yacho iri kutaurwa nehurumende kuti tine program yokugadzirisa zvinhu zvese iri kufamba here, iri kugadzirwa here.
Asika iyo hurumende iri kuchema chemawo kuti kana muri munyika vari kuti munenge muchiwirirana, asi kana maenda kunze uko kumisangano yeILO munenge makuimba rwimo rwiyo sevashandi.
Handizvizivi nyaya yekuwirirana yavari kutaura kana inini ndichienda kunoripota kumapurisa zuva nezuva. Ndine nyaya yekumakoti iyo zvino ndiri kutongerwa 25 years mutoromwa napresident weZCTU. Handizivi kuti ndiko kuwirirana here ikoko.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe emumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South pamwe nevamwe vashoma mudunhu reMidlands vachidzeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi pamwe nematambudziko anosangana neveruzhinji kumaruwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatapi venhau mushure memusangano nemadzishe, vamunangagwa vati vaita musangano uyu mushure mekunge vakumbirwa nemadzishe kumatunhu eMatabeleland neMidlands kuti vasangane navo. Vamunangagwa vati vafara kuwana mukana wekusangana nemadzishe kuti vazive nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yeguku rahundi pamwe nematambudziko ari kusangana neveruzhinji kumaruwa kusanganisira kushayikwa kwechikafu chakakwana.
The major point that has come out is the fact that guku rahundi affected communities in which they preside as traditional leaders.
Nyaya yakakosha yabuda pamusangano uno ndeyekuti guku rahundi yakabata vagari vemunzvimbo dzakawanda dzinotungamirirwa nemadzishe akasiyana-siyana. Madzishe anobatwawo zvakasimba nenyaya yeguku rahundi, saka vanhu zvakakosha kuti mukugadziriswa kwenyaya iyi hurumende inofanirwa kuita kuti pave nemukana wekuti madzishe ave mukati menyaya iyi.
Vatiwo mamwe matambudziko avakurukura nezvavo anosanganikwa nawo nevamwe vanhu munyika mose, vakatiwo mamwe ematambudziko aya anogona kugadziriswa munguva diki asi mamwe anoda nguva yakareba kuti agadziriswe.
We have done our best to look at how these issues can be addressed. Not all will be addressed overnight. Some issues lend themselves to quick.
Taedza nepatinogona napo kuti tione kuti nyaya dzinonetsa dzingagadziriswa sei. Hadzisi dzose nyaya dzinogona kugadziriswa nekukasika. Dzimwe nyaya dziri nyore kuti dzigadziriswe nekukasika, asi dzimwe dzinoda nguva yakati rebei kuti dzigadziriswe. Chakakosha ndechekuti nyaya dzinonetsa dzataurwa nezvadzo.
Asi vatori venhau vaburiswa mumusangano uyu sezvo wanzi wange uri pakati pemutungamiri wenyika nemadzishe aya chete. Mutezeri we mkuru wedare re madzishe, ishe mchane kumalo, avataura waka mirira mamwe madzishe, vatenda mtungamiri wenyika nekuwa na nguwa yekusangana nao. Vati kunyanga azo mamwe madzishe akawanda, anga asina kunge agara haka uzwa nezwe chinangwa chemsangano uyu, vafara kuti madzishe aya, akwanisa kutaura matambudziko ari kusangana nao mumatunhu avo. Mtezeri we gurukota rezve kutongwa kwematunhu amai Jennifer Mhlanga pamwe nemakurukota ematunhu eBulawayo Matabeleland North neMatabeleland South vange varipo pamusangano uyu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti misangano yakadai haina zvairi kunyanya kubatsira kana kwakatariswa nyaya yegukura hundi. Vati zvakakosha kuti vamunangagwa vatange vakumbira ruregerero uye kuti vaite misangano yakadaro kumamisha uko kunove ndiko kune vanhu vakawanda vakabatwa nenyaya yegukura hundi.
Tikuvaona vataura nemachisi nasuno tingangoti progress shoma zvayo, but ngavarege kuvaunganidza kuset house machisi aya. Ingavaende vachivinga machisi aya umwe noumwe chief aine vanhu vake vese vakaafekta negukura hundi. Zvakare mameetings aya arufanira kutevera dano rokuti vakumbira uregerero va acknowledge kuti zveshuwa vakapara mhosva vamunangagwa nehurumende yeZANUPF.
Mumwedzi mishoma yapfuura vamunangagwa vakambosangana nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega vematunhu eMatabeleland vachizaya nyaya yegukura hundi nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kusvikira vamunangagwa vanyatsobuda pachena pamwe nekukumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi zvimwe zvose zvavanenge vachiita kupedza nguva. Pakaitika gukura hundi kubva muna 1982 vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori iro raive pamberi pakufambiswa kwenyaya dzegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th brigade munguva iyi. Nengo dzemuti wakazi People's Republic dzaratidzira zvisina mutsindo muBulawayo nhasi mangwanani dzichiti vamunangagwa havakwanisi kutungamira munyaya dzine chekuita negukura hundi. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatsanangura nguva yegukura hundi senguva yekupenga munguva iyi, asi havana kukumbira ruregerero sezvaitarisirwa nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima yadzika mutemo unorambidza kutengeswa kwechibage kune mimwe misika isiri Grain Marketing Board. Mutemo uyu uri kunzi Statutory Instrument 145 of 2019 unorambidzawo kutengeswa kwechibage kuGrain Marketing Board nemumwe munhu asiri murimi, uye unopa masimba kuGMB ekuramba kutambira chibage chinenge chichitengeswa nemunhu asiri murimi. Zvimwe zviri kusungwa nemutemo uyu kufambiswa kwechibage chinopfuura matsaga mashanu ane uremu hwemakirogiramu makumi mashanu patsaga roga roga. Kubva mune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu, munhu anobvumidzwa kutakura masagi ari pasi pemashanu chete. Mapurisa ari kupiwawo masimba ekupinda mudzimba vachinotsvaga kana vakafungidzira kuti munhu ari kuchengeta chibage zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti mutemo uyu hauna kunaka sezvo uchipa masimba ose kuGMB. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi uye varisa chigaro sangano rembatanidzwa wemasangano evarimi reFederation of Farmers Unions vaWanda Chabikwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevarimi vanotambira nemufaro mutemo uyu sezvo uchichengetedza varimi kubva kumakoronyera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare, kubvira kare kare chaizvo, well before independence. Zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine kontroro yegavhumendi. Tanga tine chibage nemama grains ese achiita under GMB Act, mukaka uchienda kudairy board act, kotoni kutori marketing board act, mombe kuCSC act. Zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupiwa mutengo unoita kuti varambe vachirima. Varimi vachiwana mari zvinoita kuti vapunduke varapo vachirima. Zvinhu zvakachinjwa after 1996 zvepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipai. Kana varungu vanga vari mapurazi kare vanga vane experience yakakura, vanga vaine makontrols iwayo. Ko kuzoti vedu varimi vadiki ava kukwata kwavaita uku, varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kunai takanaka, vanotenga vanga vachingoda kutenga nemari dzavanoda. Saka zvakapedza zvaaita kudzikisa pasi urimi hwemunyika muno.
Asika Vachabikwa, vamwe vagaro vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB.
choko adinya ema batariro pari makore asikaitika izozo ujembi maiko wanzo batara borono ya chairo izozozo zaka zaka chata asi makore matata apura ae wakubataku batawa ranaka 2 weeks 3 weeks pari makore ayo kumashura ayo ae tangu ayo bacha kubata shuwa omuri maizu na baka mirira hindi makore aje waa dhuse wa rimu mashure
saka ye zino tani ya chiba geru tengesu kwa ne mari
tani ya chiba geru yakakotwa ni US dollar asi nisho batawa ne zim dollar yakakotwa ni US dollar ilipa $242 per ton saka tine isa bengi rate ni US dollar inenge ili applicable mtuno batawa mri miyoyo yoyo ngu marutu yao ni 242 munu ndomu maria kwa makao ni magi yoyo
kupanya yewe kuti wano wakura mbizu kwa kutakura matzaga ishiba gandari kama shano kubamu dunu rimwe chete kwenda kune rimwe dunu munu una ose idani
dani loo ni mato na wakaraji kwa kwa burakare waya sinangwa cheze ni kutu kutu zawari ikondro ya kutu kutu zawari miwe zawari mila ikondro ya katina kila wazi sisu wari mato atina ni jivu mufa mufa jima kata na kuchiri mila mufa mani kika sakachi mila utuwane mara nati ya kawanda na atirima kichutu
Vavanda Chabikwa, mutungamiri we Federation of Farmers Union, vachitaura na Jonga Kandebiri. Zvichakadaro, gwaro richangobva kuhurumende, kana kuti ofisi ya Auditor General Amai Mildred Chiri, rinoratidza kuti muri kuitwa uori unotyisa mapazi akawanda. Godwin Mangudya, anotipanya inotevera.
Vachiparura gwaro reongororo yavo yegore rapera amai chiri vati hurumende yakapfurikidza mari yaifanira kushandisa nemadhora mabhiriyoni maviri nechimbu uye kusvika pari zvino haisati yaenda kuparamende kunogadzirisa nyaya iyi sezvinodiwa nemutemo hurumende yaifanira kushandisa mabhiriyoni mana nemazana matatu ezviuru zvemadhora asi iyo ikashandisa madhora mabhiriyoni manomwe nechidimbu isina mvumo yeparamende vatiwo mapazi ehurumende aishandisa mari zvisina mwero kana isina kurongerwa uye mune mamwe mapazi vakatoshaya umbo unoratidza kuti mari yakashandiswei semuenzaniso amai chiri vati pane mamirioni maviri nechidimbu emadhora akashandiswa nemapazi ehurumende kutenga motikari majenareta nezvimwe akapihwa mamirioni matanhatu emadhora ekuamerica kuti rigadzirise nyaya dzekuronga zvidzidzo kana kuti curriculum development asi mari yakashandiswa zvimwe vatiwo pazana rezviuru zvemadhora raifanira kupihwa vanasoro jena zviuru makumi matatu nezvisere ndiyo yega yavakapiwa uye imwe yese yakashandiswa nevekumahofisi egurukota rezvevashandi kubhadhara mahotera nekufamba kuenda kumisangano amai chiri vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani ehurumende umo vanhu vari kuita madiro ajojina vachipfachura mari inofanira kubatsira veruzhinji nenyika semuenzaniso vati grain marketing board yakabhadhara miriyoni yemadhora yekutenga chibage gore rapfuura uye kusvika nanhasi chibage ichi hachisati chauya uye hapana anoziva kuti chichauya here vanotiwo ZETDC yakabhadhara mamiriyoni mashanu emadhora ekuamerica kukambani yepito investments iri mari yekutenga matransfoma makore mapfumbamwe apfuura asi kusvika nanhasi matransfoma aya haasati auya
kambani inoona nezvemagetsi yakabhadhara zvimwe zvinhu zvekushandisa zvainoshandisa mumabasa yavo asi zvinhu izvi hazvina kuuya mari haisati yadzoka
vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakanzuru uko makanzuru akawanda munyika asiri kufambisa basa zvakanaka pamwe nekushandisa mari zvisina mwero asi vati muhuri wese huri kuitika kune mamwe makanzuru akaita sepfura iyo iri kuita basa rinodadisa
tine imwe kanzuru inonzi pfura tinoona kuti haiwani zvakawanda asi tirikuona kuti takaona kuti iri kuedza kushandisa zvainazvo iri kuedza kuti ibatsire vanhu panyaya dzeutano inoshandisa madhongi nezvikochikari kutakura marara kubvisa mabhini ichinorasa izvozvo tinozvikudza
vatiwo zvinosuwisa kuti mari dziri kushandiswa zvisina mwero kubiwa kana kushandiswa zvisina maturo asi vanhu vachitambura munyika amai chiri vati kushayikwa kwemari kwakakanganisa mabasa eutano munyika uyewo pamaambulensi ese ari mubazi rezveutano 242 134 chete ndiwo aishanda vati kushayikwa kwemari kwakaita kuti bazi iri rirasikirwe nevarapi pamwe nekutadza kutenga mishonga
tinotenda Godwin vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8pm na 8pm nasi tinotarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari mitengo yezvinhu ichikwira Tabva, tashuka kumagumu, hechirongwa chedu cha NASA. Nukoni kene mfaro njini wenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Dokse Yamina, Chris Gande, munaudze, Isindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 enhlangula 2019 nguChris Gande lendabeni zethu lamhlanje. Induna zemandebeleni kanye lenkabazwe zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zihlaziya udaba lomfuqazwe weGugurawundi.
Bekuzaba ludubo sibili ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babesithi bona istok abalaso ngesurprise yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izathatha isikhathi ingayehli.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakumanyamazwe eZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba osacathulayo uTinashe Mazomwa Mpofu ehamba leqembu lakhe leZiyeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna ezidabuka eMathebeleland lenkabazwe zitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lokhu zikhathazekile ngodaba lombhuqazwe weGugurawundi okumele lulungisiswe ukwenzela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kukahulumende weZanu PF loZulu weMandebeleni lenkabazwe okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusukela umnyaka ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa wethule lokhu namuhla esanda kwenza umhlangano lenkokheli zomdabu ezenkabazwe leMathebeleland okukhulunywe ngodaba lolu lokunye okuchiyeneyo. Induna zinike umnangagwa ugwalo oluveza ukuthukuthela kwabantu ezabelweni lezi. Utshele intatheli zindaba ukuthi belumqoka udaba leGugurawundi emhlanganweni wabo abawenzele Estate House.
I came here to Bulawayo.
Olunye udaba ludaba lombhuqazwe weGugurawundi libeke indlela ezimqoka zokulungisa lolu daba kanye lokuthi umbhuqazwe waphambanisa indawo abazikhokhelayo njalo labo kuyabahlupha. Ngakho njengohulumende inkokheli zomdabu kumele zibe khona kuqondiseni lolu daba. Kumele lube neziqondiso ezimqoka ngalolu dubo.
As well as the communities in Matebele South as articulated by their respective chiefs.
Ugcizelele esithi kukhona okunye okumqoka abakukhulumileyo lakho bazakulungisa.
The issues can be broadly put in three or four categories.
Kukhona njalo okunye okumqoka esithe sakhuluma ngakho lenkokheli zomdabu okubalisa imigwaqo, amanzi, ezokudla, ezemfundo kunye lezempila kahle. Konke lokhu siza kulungisa.
Which these provinces wishes to alert government.
Kubikwa ukuthi okunye okukhulunywe emhlanganweni lo zimpahla zebandla lezaphu ezathathwa nguhulumende ngodlame, ubuyanga, umbuso wezabelo, ukudla lomnotho, ezemfundo, ulimi lamasiko, uhlupho lwamanzi nakude, ezempila kahle, amandla kagetsi, inhlupho zezifuyo kanye nokulondolozwa kwendawo ezizilayo. Umsekeli kamongameli wezinduna uMtshana Khumalo ubonye ukuza kwaMnangagwa eveza obala ukuba njengezinduna babanjwe amaheche.
Ngiyabonga ukuthi uthintile ukuthi ekubuyeni kwethu lapha izokuthange sibuye singazi ukuthi iagenda kuyini. Kodwa njengezinduna sihlale phansi sadingana lanxa iprogramu ibiyenziwe ngabalutshwana bakubhalela lokho bakubhalele khona.
Akwaziwa ukuthi okwenzakale namuhla e-State House kungaguqula kumbe hatshi ubudlelwano bukaMnangagwa labantu abahlala enkabazwe leMathebeleland. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi kaboni lutho oluzalunyiswa nguhulumende kukho konke okubekwe zinduna namuhla.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta abetshabi.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo uMabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ovumelane loMaphosa.
Okuhluphayo kuhle ukuthi uhlangane lazo, but okuhluphayo ukuthi since 2017-2018 eseDavos wathi yena idaba legugula unto uzalilungisa lezinduna. Simbone 3 months back uhlangane labantu be-civic society, but akulanto ngitsho yodwa 111 out esiyenzakele. Wafika le wathi commission, i-commission ngakaza ayinikeza ama-resources okuthi iye ngaphandle kwamadorobho iyehlangana nezakhamizi.
Ngokwakuqala ukuba uMnangagwa akhulumisane lezinduna, selokhu wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukususwa kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe owetheswa icala lokulolonga iGugurahundi ngesikhathi elwisana lebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Umgabe wayecabangela ukuthi uNkomo wayefuna ukumsusa esikhundleni ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe osekubangele ukuba lesisindo sedola leMelika sehle emkambo wensitha. Intathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Idola leMelika ebeselitshintshwa ngamadola edlula alitshumi awebond note loba iRTGS dola kunsukwane esanda kwedlula selehle isisindo layo kusilinganiso sokuhlanu lengxenye ekhulwini 5.5% emkambo wensitha. Izakhamuzi zeHarare zikhala ngokuthi kusimo esinje kayehle phela lentengo ezitolo. Oqeqesha ngezomnotho uMnumzana Masimba kutshela uthi ngendlela uhulumende ajume ngayo abantu ngenyathelo lake lokumisa ukusetshenziswa kwemali zakwa nye amazwe osomabhizimusi abasakwazi ukuthi bathi
bekuzaba ludubo bile ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babe sithi bona istock abalaso ngesa price yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izathatha isikhathi ingayehli.
UNkosikazi Jane Shishoa, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, uthi intengo ikhanya isiza zilungisisa ilandela isiqondiso zokwenzakala kusimo somnotho welizwe.
Engikubonayo mina nxa ngikhangela i-economics zangkhona ukuthi and hoping ukuthi i-law e-demand and supply yeza yenza ukuthi ama-prices ayehle njengoba nabantu bengelamali ama-civil servants kakhwezelwa ngama-salaries laba abahola nge-US dollar labo belokhu be confused kungazakathi ukuthi after mhla ka 30 June uqambiweyo kuzabe sohamba njani. So ngikhangelela ukuthi at least i-demand ingayehla lawa ama-price azayehla ezitolo abantu bakwanisa ukuthenga bayenelisa ukuthenga ngemali abalayo.
Ukutshela uthi intengo ibimele ilandele ukwehla kwamandla edola leMelika osokusenzakala emkambo wensitha.
Kathesi singakhangelisisa sabona ukuthi ama-rates akhona ayehla sibili emkambeni lapha, kodwa intengo yezinto ayilandele ama-rates lawo. Kumele abathengisayo babe le confidence zokuthi bazathola imali emkambeni lapha uze intengo yehle.
Uhulumende yena uthi awunanzi umkambo wensitha ngoba ungekho emthethweni. Unkosikazi Joe uthi lasemkambo wamabhanga we-interbanking kumi ngendlela yokuba laba mabhizimusi bangehlisa intengo zabo.
Ngacheka ku i-interbank rate enyibone i-8.6. So uyabona ukuthi vele i-rate ingathi i-stable and i-right ilokhu ikhona pha. So ama-prices lawa I think i-speculation kade beyiyenzile nxa kuyukuthi kube kuyi-cautionary mele bayehlisa ama-prices ukubana abantu banisukuthenga.
Intengo yempahla eningi egoqela oqathekileyo empilweni kazulu nsuku zonke efana lesinkwa, impuphu, itswayi, amafutha okuphekisa le nyama lokhe ingakehli ezitolo zonke ezithekelelwe yi-Studio 7 eHarare lamhlanje. Abantu labo somabhizimusi bathi uhulumende ubajume ngomvulo lapho ethatha inyathelo lokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ethi kakusetshenziswe imali e-bond note lama RTGS dollar kuphela emizameni yakhe yokuzinzisa isimo semali eZimbabwe. Kodwa abaningi bathi lokhu sokuhle kwaphazamisa ngamandla lesi simo ngoba abantu abasakwazi ukuthi bathini empilweni. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC izolo libe lombuthano wokukhumbula abafa ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2008 lapho kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha. Lombuthano bokhokhelwa lugatsha lwebandla oluthiwa yiva. Kube lomthandazo njalo kwahlatshelwa ingoma zokholo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngoba ngomnyaka ka-2008 angithi siyakwazi sonke ukuthi u-Emerson Mnangagwa wayekhokhela i-Joint Operations Command eyiyo ethungamela amasoda. So ngaleso sikhathi sesahabela ubo 27 June amasotha avukela abantu beZimbabwe especially laba abakuhlangothi beMDC behamba bevulala beyibo abadirector izinto ezazingenzi kuhle lapha elizweni beyibo abavulala abantu esithi thina ngesikhiwa ama-targeted murders abafana laba bezanu PF ama-youth ezanu PF labo hayi lokhuza esekela amasotsha eyenza khonokhu okubi elizweni lethu. So ngako khe izolo abe-veteran activist abe-MDC bahlangane ehhovisini baba le-prayer meeting ukukhumbula bonke abafayo ngaleso sikhathi nalabo abathisele izindlu nalabo abaswela ilokhuzeni ngathi izifuyo zabo ngoba endaweni zabo uma-Shonaland ngala bantu babethathele izifuyo. Yakhumbula futhi ukuthi ubaba uDumiso Dabengwa eMNS wachitha ibhesi yezanu wayachitha futhi enye ibhesi yamayouth ezanu ematop elamula ngoba izanu yayisivuke ubhoka ikhokhelwa ngamasotsha.
Manje ikhona yini imizamo yokwenza leli langa linanzwe ibandla ilizwe lonke?
Ye, imizamo ilokhu ikhona kodwa ngithemba mfowethu Chris ungananzelela ama-resolution aphume ku-Congress e-MDC izinqumo eziphumileyo. Inhlanga ilokhu zeni inhlanganiso yeva ithole usekelo ngathi sinanzwa njengeqembu lalo elisekela i-MDC. So mbonani ngokuya kwesikhathi kuyabe kubalulekile ukuthi abantu abe-MDC belinande leli langa nje langa lapho esalahlekela khona ngabantu abasekela iphathi yethu.
Alo ke ngumnumzana Switha Njirota isikhulumeli sebandla le MTC kobulawayo ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho esiyaba sikhangela ubunzima obubhekane lozulu eZimbabwe obudalwa isimo somnotho welizwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oke waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden osengene emkhankasweni wokuthi akhethwe ukumela ibandla lakhe elama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ubhekane lokucothozwa uZulu kungxoxo mpikiswano kamabonakude e-debate ngomunye wabancintisayo uSenator Kamala Harris izolo. Abalima uchinda emangweni weBhinga bakhala ngokungahlawulwa imali yabo yochinda abaluthengisela inkampani yeCotton Company of Zimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi bochinda enyakatho emandebeleni eBhinga bakhala ezimathonsi ngenkampani yochinda iCotton Company of Zimbabwe eyathatha uchinda lwabalimi kodwa lokhe ingakabahlawuli imali bethi kubuhlungu kibo bayagcina beyiphiwa ingaselasisindo. Omunye wabalimi laba unkosazana Virginia Moyo uthi wathengisela iCotco uchinda amabheli amahlanu kodwa lokhe engakatholi imali yakhe.
Amabheli ayifayili akosta 1196 kgs zakhathesi imali yakhona lokhe ingakabuyi, so asazi ukuthi lingasinceda njani thina abazali bemakhaya ngoba ikotoni iyo esiphilisayo kuphinde imali yakhona icine ingasathengi lutho.
Esinye njalo isakhamuzi esilima uchinda umnumzana Moses Nyoni uthi baqale ukuthengisa uchinda ichukela ibiza amadola ayisithupha kodwa lintengo isikhuphuke kanenye belokhe bengakatholi imali yabo.
Ikotoni sikhathi ukuthengisa ukufaka ekampanini ngomeyi batlakakhesi lokhe singatholi imali sikasihlupha ukuthi kungani kungatholakali izimali sifaka amakotoni ikotoni isayenza ichukela isayenza $6 now it says kind of $20. So and therefore I'm gonna ask Katas and
Unkosikazi Nyarayi Shoko uthi uchinda lwabo luhleli lokhe luphela amandla bayehluleka lokuzigcina ngemva kokulima okungaka.
Aishi mabiru 1196 kgs na nasi ma kgs warungodo na valu waka gara kukotko kambani.
Ngathengisa amabheli ekhothoni amahlanu abayi 1196 kg elamhla ahleli ekhothoko ephela amandla asazi ukuthi lingasinceda kanjani. Sidubekile thina abalini sehluleka khona lokuthenga amathenisi nje manje siyabe silimelana.
Umnumzana Wilson Ncube omunye wabalimi uthi wathengisa uchinda lalamuhla kakabhadalwa.
Ngalima ngathengisela iCotco uchinda lwami ngomeyi lalamhla ngatholi imali yami. Siyehluleka ichukela yayisabiza amadola ayisithupha manje sibiza $20 njalo kungabuya amanye amakampani ukuzothenga uchinda bayahluphana labo abeCotco abafuni sibathenge.
Abalimi bochinda bakhala ezimathonsi ngemali yabo ephela amandla isezandleni zenkampani yeCotco elokhe ingakabhadali ngemva kokuthatha uchinda lwabalimi kunyanga edlule. Istudio 7 izamile ukuthinta iziphathamandla zenkampani yeCotco eBinga kodwa ucingo lwabo belungadotshwa muntu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo inhlanganiso yezifa ithi iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Cup of Nations lizaqhubekela phambili liphatheka kulo mncintiswano loba nje bese kulombiko ethi alisoze lidlale lele Democratic Republic of Congo ngesonto. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu esetshiye umsebenzi. Intathele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhokela iqembu lakwe leZimbabwe liphatheka kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni lase-Egypt, uFarah Ijere utshele intatheli zendaba zemidlalo ezihambe leqembu uba kusiloqiniso ukuba besebecabanga ukuphuma kulo mncintiswano. UJere utsho lokhu ngemva kwemibiko ephume kuphephandaba le-Herald oluthi intshiswa imali engakanani nxa bengaphindela ekhaya bengakaqedi imidlalo yezibaya. Lolu daba belusithi lokhu kungenxa yokungezwani okukhona phakathi kwabadlali lenhlanganiso yezifa phezu kwemali okumele itholwe abadlali laba.
Lolu ludaba olukhulu kakhulu okuthi aluba kuliqiniso ukuba bese sithumele umuntu ukuthi ayisikhulumela labe CAF bebengeke balubandezele kodwa beluza silusabalale lugcwale umhlaba wonke jikelele. Iqiniso elikhona yikuba lokhu akuzange kwenzakale futhi njalo akusoke kwenzakale.
Omunye wentatheli zindaba zemidlalo ezikwele Egypt yena ongathandanga ukubethwa ngegama uthe uJerry ubatshengisele ubufakazi obokuthi abadlali sebethole phose inkulungwane ezilitshumi lathuba munembili phakathi kwenkulungwane ezingamashumi amabili lane zamadola abazitshenjiswayo. Iqembu leZimbabwe likhangelele ukudlala lele Democratic Republic of Congo ngensonto emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup A. Abafana beZimbabwe kumele banqobe DRC ukuze bathuthukise amathuba abo awukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano bengelinye lamaqembu aphutshise endaweni yesithathu engalaneni ele miklomelo ethe xaxa. Kolunye udaba olumela lomdlalo wenguqu sewutshile ngempela umsebenzi obengumqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders uMadinda Ndlovu. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo ugcizelele umbiko wethulwe umgcini sidlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe othi uMadinda usetshiye isikhundla esokuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders.
Siyabonga kakhulu njengeqembu umsebenzi omkhulu othe wenziwa nguMadinda kusukela eqala nje ukusebenza lapha last year mhlaka 1 January. Khangelele ukuthi iproject le ayichileyo izaqhubeka kuhle. Sicela ukuthi kungabi lokuphanika kubalandeli. Iqembu lisele ezandleni ezinhle kakhulu. Sifisela uBaba Ndlovu inhlanhla kakhulu. Ilapho ayakhona
uMadinda ozakuma usebenzela iqembu leHighlanders mhlaze ngamachumi amathathu kuyona le inyanga kaNhlangula. Lokhu kuza ngemva kokuba kuke kwaba lamahungahunga athi umfoka Ndlovu uselubhekise kwele Botswana ukuyaphendwa ngokwakhe umfoka Ndlovu abecatsha ngomunye nxa yebuzwa ngayo. UMadinda uphenduke kuqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye njalo ubelobelanela leli qembu isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba usacathulayo uTinashe Mazomo Mpofu esihamba leqembu lakhe leZitiyeni lephethe idlalate labo elitsha. Untungameli Nkomo uyalandisa.
UTinashe Mazomwa Mpofu insizwa ephuma eBinga njalo uhlabela ekwele South Africa. Umpofu uhlabela ngolimi lwesiTonga kodwa uyaluxubanisa lapha lalapha ya ngesiNdebele langesiNambiya. Chasisa ngomdabu wakhe.
Ngizalwa eSkenyanga eMabale. Siyanyanga iAndawange. Ukhula ngakhulela eBinga elwimbi. ulaye ngikhulele khona, ulaye ngithole khona izifundo zami. Ngingasoze ngichaze kabanzi kangakana iqembu lezitiyeni Super Sounds liqale ngo-2014.
Ngelesingaki idlalade?
Ngelakuqala. Isihloko salo sithi Inzubo Ziyangu featuring Iziphiwo Azifani.
Ngoma le ethi vumi nenzila ila tulundu ngizwe angani ile nkulumo mpela ukhuluma ngani?
Kungoma leyana ethi vumi nenzila ila tulundu kwakunkomo laphana ichaza ngempilo, impilo ukuthi minjani, impilo enamaginqigonqo, indlela ezini impilo kahle kahle. Vumi nenzila ila tulundu kutsho ukuthi impilo yindlela eneyintaba. Unesaga esilaphana esesitonge ngisifake sithi khona na toba mwetho kakomenanga misale iyobutandusi kuba kuyinda nzovu utsho ukuthi thina abanye sakhula njengezimfe ezidliwa singavuthiwe ngoba sesidarha ukuzidla indlovu ziyeza zizozidla.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengakwazi ukungifonela kunamba ethi 0623232802. Khona ke na WhatsApp, ku Facebook ikhona futhi Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma. Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma. Nomuntu onguye engisondelane naye kakhulu othi kungisiza lapha nalapha nama ngisenza ezomculo ngathi it's sort of like a manager. Ukhumbulani Chuma laphana ngamthinta naye kunamba ezithi 071 991 3341. Uzawudinga ukwalandeni nginawo amaningi bamukomo. Ngiyabonga,
silibongeke ijaha lebhinga uDinashe Mazoma Mpofu leqembu lakhe lezitiyeni bephuma enkundleni ngale ethi Zubo Ziyangu Tolumba.
Siyabonga ke ntungamili lengoma emnandi esigqibela uhlelo, kodwa ke singakehlukani sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Induna zemaNdebeleni kanye lenkabazwe zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo zihlaziya ngodaba lombhuqazwe weGugurawundi. Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Ungakathe sinye lithiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.